vandu kuzininga richiti heinoi misoro yenhau dzanhasi chitatu zvita 2017. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo ichavandudza zvinhu munyaya yeupfumi kusimudzira kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika uye kukwezva vekunze kuti vatange mabhizinesi muZimbabwe. Mapato anopikisa otaura pamusoro peState of the Nation yaitwa navaMnangagwa nhasi. Musangano wakazvimiririra otaura pamusoro pekusarudzwa kwavaCyril Ramaphosa semutungamiriri mutsva webato reAfrican National Congress. Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa. Mabhodha ozara nevanhu vari kuenda kunotambira kumusha zororo rekisimusi negore idzva. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika, zvikuru America. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Endai palingi iyi www.facebook.com/VOA Shona.